Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manera kana kavatereri tinosangana zvakare manera anhasi uri musi wechitatu Gumiguru 17, 2018. Makateerera kuStudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemire ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Tsvakiridzo yezvakapa kuti vanhu vapfurwe nemasoja vachifa musi wanyamavhuvhu 1 muHarare inopinda muzuva repiri komisheni iri kutungamira urongwa uhu ichinzwa humwe umbowo kubva kuvanhu. Mapurisa mumasvingo anosunga vanhu vari kuita basa rekuchinja mari pamisika mitema, kuchitiwo vamwe vakasungwa kuchinoi nezuro vachipomerwa mhosva imwe chete vamiswawo pamberi mudare nhasi.
Taenda kunoona minista for the first time as organized labor. Tange tisati tasangana negurukota revashandi nevatandiri.
Gurukota rezvevashandi nemabasa amaiseka inzenza vanosangana nevakuru vezCTU muHarare. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mapurisa mumasvingo nhasi aita hwegondo panhiyo kuvanhu vanotengesa mari pamusika mutema. Apo anyangira vanhu ava vakavarayirwa izvo zvasiita kuti vaswere vachiita hwakiti nagonzo, mapurisa akasunga vakawanda vachitorerwawo mari dzavo. Hurumende iri kupomera vanotengesa mari mumigwagwa ava mhosva yekushomeka kwemari munyika uye kukonzeresa kukwira kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Gandri Maramba anotipa nyaya izere.
Vanotengesa mari vataura neStudio 7 vanoti vamwe vavo vakawanda mudhorobha vasungwa vakavharirwa muchitokisi chepamasvingo Central Police Station uye mari yavo ikatorwa nemapurisa sezvo pasina chavapiwa chinoratidza kuti mari dzavo dzatorwa. Vamwe vanoti vakwanisa kupukunyuka asi mari dzavo dzichitorwa uye vanofunga kuti dzinogona kusasvika kuhurumende sezvo vamwe mapurisa munyika achizikamwa nenyaya yehuori. Vatinaye hondo vanoti nhasi mapurisa ange achiita seakadya gavakava nekupenga kwavo. Vamwewo vada kuzivikanwa nekunzi mukoma Gidza vanoti kunyange zvisiri pamutemo vari kumanikidzwa kuita izvi nekuti munyika hamuna mabasa.
Nokusungwa kwatiri kuita tikutoramba achida kuenderera mberi nokutengesa mari nekuti munyika hamuna kana mari, hamuna zvebasa ratikukwanisa kuita. Kutengesa mari kwatiri kuita ndokunotoita kuti mhuri dzedu dzirarame, uyezve tiyaramba tichiita saizvozvo chero vakatidzingira chero vakatitorera mari nokuti hakuna kumwe kwatinokwanisa kuwana mari iyo.
Mumwe womuzvare aramba kudomwa zita rake anoti kunyange vakasungwa vacharamba vachidzoka mumigwagwa nekuti mazuva ano basa ravo rine mari sezvo mutengo wemari pamusika mutema uri kukwira zvakare kubva pawakambodonha vhiki yapera.
Zvinonyange vakaramba vachitidzingirira tinongoramba tichiuya paparodhi kuzotengesa mari, hatiregi nekutindo mararambiro watinoita nemhuri dzedu. Uyezveko zvinonge tichakazenge rambodzika madhezi apfuura amanje zvinoratanga zvekukwira, saka hatingaregi kuuya nekuti ndopatinotoita mari chaipo. Zvinhu zvatanga zvekushayikwa muzvitoro fuel chinetsa, saka ndongoya tinotoita mari vanongotidzingirira. Asi vamwe vanhu vanotori nenhamba dzedu kudhara tongoramba tichiuya tingovanzvenga tichiuya tichingoramba tichiita mari. Zvati zvino masvingo ranga rambodzika sezvinova pa300 mu350 kume400.
Mumigwagwa yemasvingo nhasi zana remadhora ekuAmerica ranga richitengeswa nemabhondi anosvika pamazana 300 kana kuti pamazana 400 kana mari ichiiswa munhare mbozha kana kuti muEco Cash. Vanotengesa mari vanoti mazuva ano kunyange zvinhu zvakaoma munyika ivo vari kupura nyemba nemusana uye vanotarisa kuti mutengo ucharamba uchikwira. Asi vamwe vachema-chema kuti vanga vachitorerwa mari dzange dziri mumabhegi avo dzekutengesa dzinopfuura zviuru zvina zvemadhora uye vachinzi havadzoreri nekuti mari iyi yava yenyika. Mutauriri wemapurisa Masvingo, Inspector Charity Mazula, varamba kutaura neStudio 7 panyaya iyi, asi vasungwa vanotarisirwa kumira pamberi pedare redzimhosva muMasvingo mangwana. Chakadaro, vanhu vanotengesa mari pamusika mutema kuChinoyi, vamisa pamberi pedare nhasi mushure mekusungwa nezuro, vachipomerwa mhosva yekutyora mutemo wezvemari. Vana ava, vanoti, vaJabulani Sibao, vaDenis Zibako, vakudzanai Mugumo, navaAaron Mutekenya, vabviswa mari yechibatiso inoita madhora makumi mashanu pamunhu, vakanzi vazodzoka kudare musi wa30 Gumiguru, vachibva kudzimba dzavo. Vari kupomerwa mhosva yekutengesa mari zvisiri pamutemo mushure mekubatwa nemari dzinotangira pamazana maviri emadhora ekuAmerica kusvika pamazana masere uye mari yemaranzi yeSouth Africa yakawanda pamwe nemabhondi. Hurumende iri kupomera vanotengesa mari pamusika mutema. Mhosva yekuchengeta mari inofanira kunge iri mumabhanga. Izvo inoti ndizvo zviri kukonzera kusvomuka kwemari munyika. Vanotengesa mari ava vari kunzizve ndivo vari kukonzera kukwira kwezvinhu zvave kushayikwa muzvitoro, asi ivo vanoramba vachiti hurumende iri kuvapomera mhosva isiri yavo sezvo iri iyo iri kutadza kutungamira nyika nemazvo. Ndakamirira Studio 7 Masvingo, ndini Gandri Maramba.
Gorokota rezvevashandi nemabasa amai Sekai Nzenza nhasi vaita musangano nevakuru vesangano revashandi reZimbabwe Congress of Trade Unions kana kuti ZCTU. Pamusangano uyu panonzi pataurwa nyaya yemamiriro akaita zvinhu munyika uye kusungwa-sungwa kwevakuru veZCTU kusanganisira sachigaro vesangano iri kuMidlands Province vakuda kwashe munengiwa ava vanonzi vambochengetedzwa nemapurisa nhasi. Mutauriri wemapurisa Senior Assistant Commissioner Charity Charamba vati havangakwanisi kutaura nezvenyaya iyi sezvo vanga vari pazororo. Vati titaure nemumwe mutauriri wemapurisa vaPaul Nyati avanga vasiri kudairawo nhare mbozha yavo. Taidzawo zvakare kuti tinzwe kubva kuna amai Nzenza, asi takundikana kuvabatawo zvakare panhare mbozha yavo. Kuti tinzwe zvizere, Blessing Zulu weStudio 7 abata munyori weZCTU vaJafet Moyo akatanga nekuvabvunza nezvekumbochengetedzwa kwavamunengiwa.
Ichokwadi kuti mutungamiri weMidlands Region kana kuti chairperson weMidlands Region yeZCTU atorwa nemapurisa achipiwa mhosva yekuorganiza mademonstrations emusi wa11. Zvatinazvo iyo zvino ndezvokuti mapurisa amupa warning vakati vachazomudaidza kana vapedza mainvestigations avo. Asi tiri kuona kuti nyaya idzodzo hazvisati dzapera. Tiri kuona kuti mamembers eti achiri kuvhundusirwa. Maonero edu ndinyaya yokuti vari kuedza kuti tisakwanise kuorganiza zvimwe zvakafanana nezvekuwa11. Because vanhu vakafanana nevanamunengiwa ndivo vanoorganiza zvatinoita zvese izvi. Saka kutageta maleaders akadaro inzira yokuvhundusira vari pasi pavo kuti vasavateedzere. Saka ndiyo nyaya yaitika kuMidlands.
Tiri kunzwawo kuti masangana negurukota rezvevashandi, mungatudzo kuti musangano uyu wafamba sei?
Taenda kunoona minister for the first time as organized labor. Tange tisati tasangana negurukota revashandi nevashandiri, Minister of Labor, Social Welfare. Ndekwekutanga semaorganization anomirira vanoshanda kusangana na minister kana kuti after my election kana minister Mnyuan. Saka yange iri nyaya yekuzivana. Tange tisati tambomuona kana iye anga asati ambosangana nesu. Tinoti it was the courteous visit. Saka takukwanisa kumuona, asi pakusangana tapiwa mukana wekuti kana pane zvimwe zvinenge zvikuchinetsa zvongotaurwa ipapo. Saka tora mukana iyoyo yokutaura naye nenyaya dzakafanana neidzodzo dzemapurisa dzekuharasa vanhu nyaya dzokutandanisa vanhu vedu mudhorobha, vanhu vanotengesa vachitsvaga kuzviraramisa, nyaya dzokusatsigira mutemo, nyaya dzokushayika kwemaproducts kuzvitoro, nyaya dzemaprices, mabatiro ari kuita vashandi nemachina, nedzimwe nyaya dzakafanana nekugadzirisa Labor Act, TNF. Tichimupa an opportunity kuti azive kuti ndizo nyaya dzagara dziri mudariro kune vame vake vange varipo.
Saka rati kudii gurukota rezvevashandiri?
Hatina kumboti atipe nhinduro, tingazotauri nekuti responsi yake yakamira sei. Isisu tange tichida kuti azive kuti pane nyaya dziri kunetsa isisu vashandi. Ndizvo nyaya dzatingatotaura nazvo kwaari kana zvaachasangana nazvo muofisi make, nekuti maofficers ake akonseme kuti ndizvo nyaya dzakagara dzirimo mudhipatimendi make.
Munyori mukuru weZCT Yuva Japhet Moyo vari parunare muHarare naBlessing Zulu Studio 7. Zvichakadaro, sangano reConfederation of Zimbabwe Industries raburitsa mashoko kuvatori venhau richiti rine chivimbo kuti upfumi hwenyika huchaita zviri nani kunyange zvinhu zvakaoma panguva ino. Sangano iri rinoti hurumende iri kuratidza kuti ine urongwa hwakati tsvikiti hwekugadzirisa nyaya dzezveupfumi, asi rakurudzirawo kuti hurumende isaramba ichikwereta mari kana ichida kugadzira nyaya dzezveupfumi. Komisheni yakagadzwa nemutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa kuti iongorore mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare nhasi yanzwa kuti mapurisa haana chaakaita kudzivirira mhirizhonga iyi kunze kwemasoja anonzi akabatsira kuti vairatidzira ava avanonzi nhengo dzeMDC vatize paiitwa mhirizhonga iyi. Mutoro wedu wenhau Thomas Chiripasi, uyo ari kutevera nyaya iyi, anotiudza zvaitika nhasi.
Kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga inechekuita nezvematongerwo enyika yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu muHarare yakakonzera kufa kwevanhu kwaenderera mberi nhasi, vamwe vafakazi vachiti mapurisa aive amire zvavo nhengo dzeMDC Alliance dzichiratidzira pamwe nekupwanya zvinhu pamahofisi eZANU PF. Mumwe wevafakazi ava vaJohannes Mutanda, avo vanoshanda semutyairi pamuzinda weZANU PF, vaudza komisheni iyi kuti muzinda webato ravo waitemwa-temwa nematombo nevaratidziri ava kwemaawa anokwana mana. Mapurisa akangoti tumbi kumira asina chaaiita kudzivirira mhirizhonga yakaitika iyi. Vamutanda vati varatidziri ava pamwe nemapurisa aya vakazotiza pavakaona masoja vanzwa pfuti dzichirira, asi vati havazivi kuti masoja ndiwo akaridza pfuti idzi here kana kuti kwete. Mumwe womufakazi, amai Stella Matsenga Rwodzi, avo vanoshanda pamahofisi eZANU PF muprovhinzi yeHarare, vatiwo vakazononurwa nemasoja mahofisi avo achipwanywa uye motokari dzichipiswa nevaratidziri pasina chakange chaitwa nemapurisa. Amai Matsenga Rwodzi, avo vanga vachisvimha misodzi pavanga vachipa umbo hwavo, vati pane zvaiputika panze pemahofisi avo zvaiita kunge mabhambu, uye vati vakachekwa-chekwa muviri wese nekupwanyirwa magirazi avo emaziso pavaitemwa nematombo vari mumahofisi ebato ravo, vachitiwo vanhu vazhinji vaiva mumahofisi aya vakazohwanda pasi pematafura matombo achinaya semvura. Vati dai pasina masoja akazosvika aya, vanhu vese vaiva mumahofisi aya vangadai vakapondwa nevaratidziri ava, avo vanoti zvakare vaiva nemazipanga pavaikanda matombo pamahofisi avo.
Pasina kana chinguva chakatirebei takabva tangakwatakwa nematombo. Tiri pawindo pakachiona takabvanda takakurohwa nematombo, ndobva ndarohwa. Takarohwa nemagirazi akapinda mumaziso, tikarohwa miri wese uyu, tikachekwa nemagirazi miri wese.
Amai Matsenga Rwodzi vaenderera mberi vachiti vakaona mutevedzeri wasachigaro weMDC vatendai biti vachitaura nevaratidziri ava pedyo nepane rimwe garaji riri muna 4th Street. Ivo amai Matsenga Rwodzi vari mahofisi emudenga pamahofisi ebato ravo vati kutaura kwaiita vabiti nevairatidzira ava kwaiita sekunge vaikurudzira varatidziri ava kuti vaite zvemhirizhonga.
Ndo vakanga vari pasi mota yake yakatosumuka yaiti yakasumudza yakavhurwa madoors ndewe pamberi pemob.
Hatina kukwanisa kutaura navabiti kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi, asi mumwe mufakazi muzvare Precious Mavenga avo vati vanorarama nekutengesa mabhaibheri muna Nelson Mandela vati pane vanhu vaiimba vachifara panze pemuzinda weMDC asi vakazoita barara mhanya pakauya masoja. Muzvare Mavenga vati vakabatwa nemasoja vakazvindikitwa zvakaomarara nemasoja aya ayo vati aiva nezvamboko nepfuti. Muzvare Mavenga vati vakanzwa pfuti dzichirira pavairohwa pamwe nepavakanga vave kufamba vave kuenda kumba mushure mekunge varegedzwa nemasoja aya.
Vakauya varipo masoja iyayo vanga vakapfeka zvechiuto vakatanga kunditsondokota nezvimanhirikini zvezvimatamboko zvavanga vakabata vese varipo po vachiti imi mukutsvagei muno mutau.
Dzimwe nhengo dzekomisheni iyi dzaudza Studio 7 kuti dzakatarisirawo kuti masoja azopa humbowo komisheni yavo. Nhengo idzi dzatiwo kana masoja aya asingadi kupa humbowo pajekerere anofanira kutanga akumbira mvumo kukomisheni yadzo achipa zvikonzero zvinonwisa mvura kuti sei asingadi kutaura zvakaitika musi uyu pajekerere. Zvichakadai mwemufakazi zvakare amai Marion Chidamba vano vemunin'ina waamai Sylvia Maposa avo vakapfurwa vakafa pamhirizhonga iyi vaudzawo komisheni iyi kuti magwaro ekufa kwemukoma wavo akachinjwa zvakanyorwa nadhokotera anoongorora vanhu vanenge vafa zvisina tsarukano izvo zvavati zvairatidza kuti chiremba uyu aiudzwa zvekuita nevekumahofisi epamusoro vavasina kudoma nemazita. Amai Chidamba vaudza komisheni iyi kuti mukoma wavo akafa uyu aiva asinei nekuratidzira kwakaitwa uku asi akangobatanidzirwa mumhirizhonga iyi.
Anenge aishandisa mamwe masimba aibva kumusoro anga asingashandisi basa rake sekuziva kwake anenge aiudzwa zvokuita.
Kunzwikwa kwezvakaitika pamhirizhonga yemusi wahwani Nyamavhuvhu iyi uko kunonzi kwakakonzerwa nekunonoka kunonzi nevakaratidzira musi uyu kwakaitwa nekomisheni inoona nezvesarudzo kuburitsa zvakange zvabuda musarudzo dzemusi wa30 Chikunguru kwakatarisirwa kuenderera mberi mangwana vafakazi vachipa humbo hwavo kukomisheni iyi. Pamhirizhonga iyi panonzi pakafa vanhu vatanhatu vanofungidzirwa kuti vakapfurwa nemasoja asi masangano akazvimiririra anoti uwandu hwevanhu vakafa musi uyu hunodarika gumi sezvo vamwe vakafira munzira vachiendeswa kuzvipatara. Vamotlante avo vanovesa chigaro wekomisheni iyi vanoti vachapa gwaro rezvavachawana muongororo yavo kumutungamiriri wenyika mushure memwedzi mitatu kubva musi wakagadzwa komisheni yavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Tichiri panyaya iyi, Godwin Mangudla weStudio 7 aitawo hurukuro nenyanzvi munyaya dzezveupfumi pamwe nevagari vemuHarare kuti tinzwe pfungwa dzavo panyaya yekomisheni iyi.
Vazhinji vevanhu gumi nevasere vakapa humbowo kubva nezuro kusvika nhasi pataenda pamhepo vaudza komisheni iyi kuti vanoshanda kumahofisi ebato riri kutonga rezano PF uye vari kuroverera MDC Alliance mhosva vachiti ndiyo inenge yakakonzeresa mhirizhonga yakaitika musi wa1 Nyamavhuvhu. Vanoongorora zvematongerwo enyika zvakare vari mutungamiriri wemedia center vaErnest Mudzengi vaudza Studio 7 kuti pane zvikonzero zvakawanda zviri kukonzera izvi zvakaita sekuti vanhu vari kunopa humbowo ndivo vega vakanzwa nezvekomisheni iyi.
Chimwe zvechikonzero chinogona chinova chinototyisa chinenge chiri chekuti ZANU PF inogona kunge yaronga kuti iise humbowo waingati humbowo hwayo kuitira kuti iite kwatingati kuinfluenza kana kurunzira zvichabuda mukomisheni. ZANU PF inogona kunge yatoronga kuti komisheni ibudise zvakati zvakati kuburikidza nevanhu veinotumira. Izvozvo zvinenge zviri Peningati zinenge zisina kumira zvakanaka.
Vamudzengi vati zvakakosha kuti vese vane zvavakaona vaende kunopa umbo kucommission iyi, vachiti commission iyi haifaniri kuonekwa nemumaziso emapato ezvimatongerwe enyika.
Iyi yanga iri nyaya yenyika inounza vanhu vose pamwe chete, inofanira kuunza vanhu vose pamwe chete kuti tione kuti chicha izvo zvakaitika, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eMDC, kwete kuti tione kuburikidza nemaziso eZANU-PF.
Mukuru wePlatform for Youth Development vaClarice Maduku vanoti havasi kufara neuwandu hwevanhu vari kuenda kukomishen iyi kana zvichienderana nekushambadzwa kwakaitwa komishen iyi. Vanoti vanoona sekuti vakawanda vari kutya kunopa umbowo, vachifungidzira kuti vanogona kuzoshungurudzwa kana vachinge vaita izvi.
Vamwe vari kutyana nawo kumapolitical parties uku zviri kuitika zvekuti nyika yaita seyadimbuka nepakati. Panoti kana munhu ukataura zvinenge zvataridza kuti uri kutaura zvawakaona zvingangodai zvichiisa MDC Alliance pasina kumira zvakanaka. Unenge usinawo chokwadi kuti vanozokuti chii. Ukataurawo zvinhu zvinoita sekuti zvashoropodza masoja, mapurisa kana kuti vatoriri kutonga, vamwe havanawo chokwadi chichinoitika. Saka ndikuona kuti Zimbabwe yawanda vanhu vabatwa nekutya.
Zvichakadai, vamwe vagari vemuHarare vaudza Studio 7 kuti vanodawo kuona masoja nemapurisa achipa humbo pachena sezviri kuita veruzhinji. Mumwe wechidiki ati anonzi Tekla audza Studio 7 kuti angafara chose kana masoja nemapurisa akapa humbo pachena.
Masoja nemapurisa ngaabude pachena vachipawo humbo, nekuti vanhu vakarohwa pachena, vakaurawa, vakafa pachena. Saka masoja nemapurisa ngaabude pachena, zvisaitwa vakawanda.
Mumwe womugari asina kuda kudomwa nezita rake ati kana izvi zvikaitika, veruzhinji vangatambire nemufaro zvichabuda muongororo iyi.
Ndofunga kuti nyaya ibude zvakanaka sezvo vanhu vakarohwa pachena mupublic. Tofungawo evidence inofanira kupiwa public, zvinopo confidence kune vamwe vanenge vane vachazoda kupo chapupo chavo kuti aiwa zvinhu zviri kuitwa pachena.
Vamadhuku vaudza Studio 7 kuti hapana chingatadzise komisheni kukoka masoja nemapurisa kuti azope humbowo pachena sezvo ine simba rekuita izvi.
Mukatarisa former president weSouth Africa vaMondlane, munhu ane kane udzamu, havana chavanofanira kutya. Kana vatadza kutodaidza ndio vanenge vangoita kakutyirira, asi ndinoona sekuti vanawo mukana iwoyo.
Mumwe mushandi wekomisheni asina kuda kudomwa nezita rake sezvo asingabvumidzwe kutaura nevatori venhau audza Studio 7 kuti masoja nemapurisa achabvunzurudzwa pachena kunze kwekuti apa zvikonzero zvakakosha zvinoenderana nekuchengetedzwa kwenyika kana kuti national security pachirungu. Commission iyi iri kuenderera mberi ichinzwa umbo womangwana, uye inoti izvi zvicharamba zvichiitika kudzamara vese vanoda kupa humbo vawana mukana. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Vaferefeti muRussia vanoti mudzidzi ane makore makumi maviri nemaviri ndiye akave nechekuita nekurwiswa nebhambo kwavurayisa vanhu gumi nevasere nekukuwadza vamwe vangangosvika makumi mashanu nhasi pane chimwe chikoro chinodzidzisa zvemabasa emaoko muCrimea. Bato guru rinopikisa muSouth Africa reDemocratic Alliance rakaparura urongwa hwaro hwekutsvaga rutsigiro musarudzo dziri kutarisirwa munyika iyi gore rinouya, richikurudzira kuti vabva kure vari munyika iyi vagadzirise ugaro hwavo kana kuti vobatsirwa kubuda munyika iyi. Rimwe bato idzva remunyika iyi reAfrican Basic Movement muna munyamavhuvhu wegore rino rakakurudzirawo kuti zvizvarwa zvose zvekune dzimwe nyika zviri muSouth Africa zvinge zvabuda munyika iyi panopera gore rino. Nyanzvi mune zvemutemo vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica vadhiwa mavhinga avari muSouth Africa vanoti vave kutyira kuti mashoko emapato maviri aya anogona kukonzeresa mhirizhonga yekurwiswa kwevanhu vasiri vemunyika iyi. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, nhasi taita hurukuro navamavhinga pamusoro penyaya iyi.
Tikatarisa kuri kubva nyika yeSouth Africa, tinoona kuti mashoko esangano reDemocratic Alliance haana kururama, uyezve anogona kusimudza mhepo yakaipa yemhirizhonga muSouth Africa. Nekuti tinoziva kuti makore apfuura gumi muna 2008 pakasimuka mhepo yezenofobia yekurohwa kwevanhu vanobva kure vasiri vezvizvarwa zvemuSouth Africa pakafa vanhu vanodarika makumi matanhatu nevaviri. Hapana chakaitwa nehurumende kuti vanhu vakaita mhosva idzi vasungwe. Nguva nenguva makore ese aya nyaya yezenophobia inoramba ichimuka. Nekudaro mashoko eDemocratic Alliance anorunzira zvakaipa. Mashoko esangano rezvematendero enyika rapererwa, asingafaniri kutsigirwa nekuti iko zvino tinofanira kuti tinge tichisimudza pfungwa ndechekuona kuti vangapedza sei dambudziko rekurohwa nekupondwa kwezvizvarwa zvemuAfrica vasiri vana muSouth Africa, zvakare vachipazirwa midziyo yavo, zvitoro zvavo nenzvimbo dzavanogara. Izvi ndo zvinofanira kunge zvichigadziswa, asi tinoziva kuti dambudziko rabva kuDemocratic Alliance iri hakasi kekutanga, nekuti meya veguta reJohannesburg vaHerman Mashaba veDemocratic Alliance ndo vakatanga vachitaura nyaya iyoyo yekupomera zvisina umboo kuti vabva kure vana vekunze vanosanganisira vekuZimbabwe, kuMalawi, kuMozambique, Somalia neEthiopia neNigeria inenge iri papo ichivachidziva kukonzera mhosva dzinoparwa, nyaya dzemadrugs, chipambi nezvimwe. Zvinenge zvisiri chokwadi, asi zvinorunzira kuti vanhu ava vatange kurohwa. Vanhu vanotora mutemo voisa maoko mavo.
Asi kava mavhinga, tinoona kuti harisiro regabato muSouth Africa riri kukurudzira kuti zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvinge zvichiburiswa munyika iyi. Munoti
kurudzira yatinopa ndeyekuti ngapave nekuremekedzwa kwekodzero dzevanhu vese vari muSouth Africa. Zvakare South Africa ngairege kuzviona sokuti nyika yepamusorosoro inoshamisira kwazvo, nekuti hazvipedzi dambudziko revanhu vacharamba vachiuya vachitsvaka upoteri nemikana nemabasa kuSouth Africa vachibva kunyika dzakapoteredza. Kunyange zvikaitwa sei, chinokosha ndechekuti pashandiswe mutemo. Hazvisi izvo zvinovapa kuti vawane zvigaro kwete.
Asi munobvumawo here kuti izvo zvizvarwa zvekune dzimwe nyika zvikuru vanenge vasina magwaro ekugara munyika iyoyo kana munyika dzimwe dzavagere pasi rose vanenge vachizonzi vari kuwanikwa vachiita dzimhosva dzakasiyana siyana?
Kwete, hazvisi izvo. Chiripo ndechekuti kana vanhu vari vatorwa munyika yavarenge vari seSouth Africa kudai, kana mumwe chete akapara mhosva, kunyangwe vatapi venhau chaivo chaivo vanomhanyira kuda kuziva kuti munhu uyu anobvepi, votungamidza rudzi rwemunhu iyeye kwete nyaya yemhosva. Tikatarisa iko zvino tikaenda kumagwaro, mapurisa emuSouth Africa gore negore vanotura kuti pavanhu vasungwa mhosva dzaparwa dzakadai 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 nevanhu vachienda kuvangani, zvinoonekwa kuti zviri pachena kuti mhosva dzinoparwa nevabva kure ishomashoma. Asi manyorerwo nemataurirwo anoitwa nyaya idzi mumapepanhau nemumaredhiyo nemumaterevhizheni ndeyekuti anosimbisa nyaya yekuti kana pakaita mumwe chete apara mhosva, vanobva vaswerera nyaya iyoyo. Zvoita sekuti vanhu vese vari kubva kune dzimwe nyika vakauya kuzopara mhosva. Chatinoda ndechekuti vazhinji vanenge vachibva kune dzimwe nyika chavanoda kutsvaka nekuwana chouviri.
Ko ivo vari kubvawo kune dzimwe nyika ava, zvikuru takatarisa hedu vekuZimbabwe, zvii zvamuri kuvakurudzirawo pane nenguva?
Zvatinokurudzira vana veZimbabwe vari muSouth Africa ndezvekuti zvinokosha kuremekedza mitemo, zvinokoshawo kuti mikana painenge yamuka sezviya pakambonzi vana veZimbabwe vari muSouth Africa vaakupuwa yaidzi Zimbabwe exemption permit, zvinokosha kuti titore mikana yakadaro tigadzirise ugaro hwedu muSouth Africa zvinge zviri zvakaringana. Zvakarewo kuti ngavangwarira vakangwarira vakanzwa runyire kupi nemahunga-hunga ekuti kune mhirizhonga, ngavabatane pamwe chete vakurumidze kusimudza nzwi kuitira kuti tichengetedzane, nekuti iko zvino vazhinji vari kupondwa vasingazivi kuti chii chiri kuita, vachingopondererwa nyaya yekunzi vatorwa vabva kure.
Vanga vari nyanzvi mune zvemutemo uye vari gweta vachishanda nesangano reHuman Rights Watch kuchamhembe kweAfrica, vaDeva Mavhinga vari parunare muSouth Africa neStudio 7. Vateereri, musakanganwawo kuti muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika cheLive Talk Diaspora Forum, nhasi tiri kutarisa matanho anonzi ari kutorwa nemapato ezvematongerwo enyika muSouth Africa nedzimwe nyika ekuramba vabva kure. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wekutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzinoti 001-202-465-0318. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Tsvakiridzo yezvakapa kuti vanhu vapfurwe nemasoja vachifa musi wanyamavhuvhu 1 muHarare inopinda muzuva repiri, komisheni iri kutungamira urongwa uhu ichinzwa humwe humbowo kubva kuvanhu. Mapurisa masvingo anosunga vanhu vari kuita basa rekuchinja mari pamisika mitema, kuchitwa vamwe vakasungwa nemhosva imwe chete yekuchinoyi vamiswawo pamberi pedare. Gurukota rezvevashandi amai Sekai Nzenza vanosangana nevakuru vezctu muHarare. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu anokuonekwa nemufaro semazuva ose. Ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndekusiya mina mutungamiri Nkomo.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Le chona njani mtwaka zomuhle olamukela emoyeni ngenjabulo ngolwesithathu mhlaka 17 kumfumfu 2018 nguntungamili Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje,
ubufakazi lokho esikubonayo obukhulunywa kukomishini leyo siyabuthakazelela sibili, kodwa ke sikhathazeke ngokuthi sibona ngani iningi lalapha abantu abakhona abaletha ubufakazi lobo bangani balecele abalalo.
Inhlolisiso phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa libutho iqhubekele phambili eHarare namuhla abantu abaningi besipha ubufakazi.
Njengama-organized bodies ze-labor besingakaze ke sihlangane lo minister omutsha, so besi siyabonana naye sithethe ke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina.
Iziphathamandla zenhlanganiso ye-ZCTU namuhla zihlangane lo mphathintambo obona ngendaba zezisebenzi zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga alinhlanganiso ngamapolisa. Ukusilela kwemali yakwamanye amazwe sokubangele ukuthi amankampani athumeza imali asebenzela kweleBotswana exwayise abafisa ukuthumela imali eZimbabwe ukuthi baqale babuze ukuthi imali ikhona na. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Inhlolisiso phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa libutho iqhubekele phambili lamhlanje eHarare. Kulabantu abanengi abapha ubufakazi, abanye besithi udlakela lolu lwaqalwa ngabe MDC, kanti abanye bebesola ibutho. Aba phe ubufakazi laba bagoqela abanye abadutshulwayo lababulawelwa izihlobo labangane. Kubika uGibson Bebe.
Ngemva kokuba ikomishini yeZimbabwe Electoral Commission ZEC isiphuze ukuletha impumela yokhetho lukamongameli abatsha bebandla leMDC Alliance bangena emgwaqweni wedolobho leHarare betshengisela ngalesi simo okwaphetha kubangela ukungenelwa kwabebutho badubula emphakathini babulala abayisikhombisa walimala abambalwa. Omunye wabakade bekhona kulesi sehlakalo sokuqala kwale ikhomishini namhlanje ngumnumzana Justin Sikala. Yena-ke ubuke okwenzakeleyo esithi lokhu kuzanceda ukuthi izehlakalo ezinje zingaphindwa kwelakusasa.
Ubufakazi lokho esikubonayo obukhulunywa kukomishini leyo siyabuthakazelela sibili, kodwa ke sikhathazeke ngokuthi sibona ngani iningi lalapha abantu abakhona abaletha ubufakazi lobo balecele abalalo khulube ngani abafuna ukusola uhulumende onguye waletha amasosha abo yazodubula abantu. Okunye kwakhona kuseqinisweni sibili siyakuthakazelela.
Owayemele ibandla le-ZANU PF encintisa kukhetho luka-council ku-ward 6 eHarare unyacha zenda lai ufakaze pambi kwali commission ethi abatsha be-MDC babefuna ukumtshisela ebhasini elase limumethe umlilo eceleni kwehofisi yezanu-PF. Uthi wenelisa ukuphunyuka wacasha ngemva kwemota eyayimile okwaba yikusila kwakhe. Kodwa umnumzana Themba Sihwa, omunye wabakade belalele kunikwa ufakazi, uthi umangaliswa yibunengi bobufakazi babantu abamele izanu-PF okudala ukuthi abantu bagcine bengamukeli impumela yale nhlolisiso.
Ya, besilandele i-Commission of Inquiry kuma-shootings ka-1 August after ama-elections lapha eZimbabwe. Ya, sibili kukhanya bayasebenza but asikwazi manje ukuthi ama-witness angikhona wonke labo akhulumayo ngabantu abajenwini kumbe ngabantu abathengiweyo ababhadaliweyo ukuthi bekhulume into ezinjani, ngoba abaningi bakhona khanya bakhuluma be-against MDC, of which ya abantu abaningi bona bacabanga ukuthi amasoja ayaphambanisayo ngokudula abantu, but abantu abafakazayo bona kukhanya banika icala ku-MDC. So asikwazi ngibantu bakhona abajenwini.
Kodwa iningi lalabo ababuye ekuhlaleni kwedale lekomishini le lithi indawo eyenzelwa linhlolihliso incinyane okuyinto esenze abanye abafakazi bengelisi ukungena benika ubufakazi. Intathelizindaba kanye lozulu jikelele obekhona bagcine behlezi phandle lapho akade bebukela okwenzakala phakathi kumabonakude ngokuswelakala kwendawo yokuhlala. Omunye wabahluleke wokulalela bephakathi ngumnumzana Abe Usiziba ngoba engatholanga indawo yokuhlala lokulalela ephakathi.
Angithi bona bathi khona le i-public hearing kushitsho ukuthi ngingumhlangano okumele uhlangane khona woke umuntu nje bakwanisa ukuthi abuye ezolalela. Kodwa nje kutshoni-ke nxa sebezasihlalisa endaweni encane kangaka efinyezeke kangaka kusitsho ukuthi iningi lethu sesiyahlala phandle singela ndawo yokuhlala, njalo siyakhuluma siveza ubufakazi bethu njani. Indawo le kumele ibe indawo enkulu ekwanisa ukugcina iningi labantu, njalo kube le ningi labantu elizanti kubufakazi.
Unkosikazi Marian Chidamba, omunye wabafakazi namhlanje, uveze ubuhlungu obukhulu lapho elandisa ngokudutshulwa komna wakhe ngabebutho esehlisa izinyembezi. Uthe yena wafika ebona labo abagezisa izimota edolobheni bevala ngenhlabathi lapho awophela khona umna wakhe, wamfica vele sekuyisidumbu eseqanda. Ikomishini le ikhangelele ukuqhubekela phambili ngomsebenzi isizwa ubufakazi bonke besehlakalo sikamhla ka-1 Ncwabakazi, ibizophetha ngokwethula umbiko oveza imbangela okwalokho okwenzakalayo. UZulu ukhangelele ukuthi uhulumende ajezise labo abazafunyana ukuthi bephula umthetho ekakhulu ukuthi kwazakale ukuthi ngubani owalayela ibutho ukuthi lizedubula abantu. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngiuGibson Bebe.
Iziphathamandla zenhlanganiso ye-ZCTU namuhla zihlangane lomphathintambo obona ngendaba zezisebenzi unkosikazi Sekayinzenza. Zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga alihlanganiso ngamapholisa okugoqela umgcinisihlalo wayo eMidlands umnumzana Kulakwashe Munengiwa, yena oke wabotshwa namuhla. I-ZCTU ithi uMunengiwa uthethwe ngamapholisa ayamgcina enkambeni okwamahola athize emethesa icala lokuqoqa ukutshengisela okwakuhloswe inhlanganiso le ngeviki edluleyo, kodwa ubuye wakhululwa engedesangacala. Kunobhala jikelele we-ZCTU umnumzana Jafet Moyo usole kakhulu amapholisa ngesehlakalo lesi.
Sibona ngani nje le yindlela yokwethusela inkokheli zebandla leli, ngokuthi bayakwazi ukuthi sivele sikhangelele ukuqhubekela phambili siphikisana lobubi lalokho esingavumelani lakho. So sibone ngani amapholisa asebenzisa nje amandla abo ukuthi bethusele amalunga ethu.
lihlangane lo mphathi ntambo obona ngendaba zezisebenzi lamhlanje belikhuluma ngani kahle kahle?
Singathi nje umhlangano walamhlanje ngesilungu bathi it was a courtesy call, kumbe singathi besizombingelela njengoba lokhu waqanjwayo njengama-organized bodies e-labor besingakaze ke sihlangane lo minister omutsha. So besi siyabonana laye sithethe ke ithuba lomhlangano lwawo ukuthi sitsho okusikhathazayo thina njengezisebenzi. Sachasisa ukuthi aluba ke ugatsha lwakhe luyaqinisa indaba ye-tripartite negotiating forum. Sibone ngani ke li-platform ke isifile, izabangela ke ukungahlaliseki elizweni nxa izisebenzi seziyahlangana lama-policies esingawaziyo ukuthi adatshulwe ngaphi, avelela ngaphi, abangelwa yikuyini. Kunye lakhonokhu nje ukubanjwa kwabantu bethu ngamapholisa ebusuku ezindlini zabo. Sikubeke kwabasovala ukuthi hayi akusibambi kakuhle, nothi thina kuphela, akuyathi ilizwe labo abafuna ukudlelana lathi asoze bejabulele nxa bevala ke emaphepheni ukuthi silalaba abakhangele ezomthetho bangena ezindlini zabantu kebusuku bebopha izisebenzi ezingalacala. Sibone ngani akusoze ke kupheke i-imeji enhle elizweni, ikakhulu nxa sikhangela uhulumende othi yena is open for business.
Umnumzana Japhet Moyo ngonobhala jikelele weZCTU sixoxela eseHarare. Isikhulumeli samapholisa unkosikazi Charity Charamba uthe ubengeke akhulume ngokubotshwa kukaMunengiwa ngoba ukukhefu.
Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisiza siphuma ngapha iVoice of America eseWashington DC.
Ungene kulanga lesibili umhlangano lamhlanje umhlangano wamakhansili elizwe lonke jikelele oqoqwe engabe dolobho lakobulawayo bemanyene lenhlanganiso ye-Urban Councils Association of Zimbabwe. Umhlangano lo ukhuluma ngokutshalwa kwezimali kumakhansili injalo uphansi kwesihloko esithi Local Government Investment Conference Logic. Lo mhlangano ovulwe ngokusemthethweni ngumphathi ntambo obona ngezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga. Kubika u-Anastasia Ndlovu.
Umhlangano wamakhansili angamachumi amathathu lambili aseZimbabwe ungene kulanga lesibili ukhangelele ukuphela kusasa lapho amakhansili amanyane kobulawayo ehlaziya ngamaqhinga okudinga abatshali bemali kumadolobho abo emizameni yokuzithuthukisa. Evula okusemthethweni lomhlangano lamhlanje, umsekeli kamphathi ntambo wezabelo unkosikazi Jennifer Mhlanga uthe kuhle amakhansila asekela imisebenzi kamongameli Emmerson Mnangagwa wokuthi ilizwe livulekile kwabafuna ukuzotshala imali lokusungula amabhizimusi. Ethi njengohulumende baphakathi kokubona ukuba amakhansili ayaqala ukuqhuba umbuso wezabelo.
Yes, sithina sesibisa khona ngapha kuma local authorities indaba ze governance. Sesifuna ukuthi abantu bakhangele endaweni zabo ukuthi balani, bakweze imisebenzi yama local authorities kulokuthi thina njengo government sibe siphezulu laphana sikhuluma sithi sifuna ukuthi kube nje ukubona abantu sebehlala bodwa phansi ba decide.
Umqondisi wezindlu kobulawayo umnumzana Dr. Khumalo uthi inani labantu abalinde ukutholiswa indawo zokwakha lokhu liqonga malanga wonke kodwa udubo olukhona yikuma manzonzo kwezomnotho elizweni ngoba bengenelisi ukulungiselela ukutholisa abantu izindlu.
I-waiting list iyaqhubeka imemetheka okwakhathesi i-around 115,000 of ama-residents arejistile ukuthi afuna izindlu. Inkinga esibhekana lazo okwamanje ngibona ingathi kuhambelana lesimo somnotho wezelizwe osokuyikuthi sokuyinto esisiba ngaphezu kwamandla ethu.
Obona ngezentuthuko edolobheni leGwanda, umnumzana Mandle Nkosi Moyo uvumelane lokhumalo ethi balodubo olukhulu.
I-housing list yethu dadwethu imi ku-about 12,000 and inamba enkulu sibile ukuthi lathi uyawarid ukuthi siyenze njani. Yikho on the other hand uyananzelela ukuthi ama-council including ourselves silodubo lwe-equipment yokusevisa ama-stands ukuthi ama-stands ebe khona.
Umabhalane we-council ye-Plumtree umnumzana Davis Dumezweni Luthe uthi bapha abantu indawo zokwakha kokuphela emizameni yokwehlisa inani labalinde ukuthola indawo zokwakha.
Uhlelo lwama-stands lumi kanje siya continue sinika abantu ngemiyaka ngemiyaka siqhubeka asimi abantu abayinvolved ku service ngo stands banengi siqala ngecouncil yona ngokwayo siya service ama stands as a local authority ukuze si reduce i waiting list sibe lama partners esangena kuma MOU labo abanjenge ZB eyathenga umhlaba onganeniso ukuthi ube la ma-stands angu-748 stands.
Isikhulumeli se-council ye-Beitbridge umnumzana Raniel Ndowu uthi inani labalinde ukuthola indawo yokwakha lifika kunkulungwane ezilichumi lane i-14,000.
Thina singathi ihlelo lethu lezindlu i-waiting list yethu ihlezi ku-14,000 i-high density, medium, low density ama-residential areas. So ama-residential stands ethu aku-around 14,000.
Amakhansili wonke ezweni aphakathi kodubo lokusilela kwezindlu kunye lendawo yokwakha kuthi inani labantu abalinde ukutholiswa indawo yokwakha liqansa impika lamalanga. Umhlangano lo wamakhansila okhangelelwe ukuphela kusasa ungene ngabatshali bemali baseZimbabwe labasuke emazweni lenhlanganisweni zomhlaba agoqela ele-Italy, i-United Kingdom, i-World Bank lezinye. Iziphathamandla zamakhansili e-South Africa, iMalawi leBotswana labo bebekhona kulumhlangano. Ngimele iStudio 7 ngiwobulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu.
Ulife Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe olwe Diaspora Forum sikhangela inhlupho ezibhekane labathuthela emazweni lo kuhlukunyezwa kwalabo abangela maphepha. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Singene kwezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Uhulumende wakwele Russia uthi isifundise ekolishini esileminyaka engamashumi amabili yiso esithiye ibhomba salandela ngokudubula ngombhobho okhafula inhlampu ngesiqubo esikhulu kwafa abantu abalitshumi lathobamnembili kwalimala abangamashumi amahlanu lamhlanje ekolishini elifundisa imisebenzi yezandla elisedolobheni leKerch kwele Crimea. Iqula elakhethwa inhlanganiso yomanyano wamazwe omhlaba e-United Nations ukuhlolisisa udaba lokuhlukunyezwa kwabesiRohingya Muslims ngabe butho leMyanmar lilaywe ukuba lizokwethula elikutholileyo ekupheleni kwalinyanga. Ifilimu etshengisa okwenzakala ngesikhathi sombhuqazwe esigabeni zeMathebeleland leMidlands ilizwe lisanda kuthola uzibuse ethiwa Gugurahundi Genocide 37 years later iyabukiswa sikhuluma nje eHarare. Umqoqi wale filimu njalo eyintatheli zindaba uZenzele Ndebele uthi umanyanele inhlanganiso yeSAPS Trust ukuyibukisa le filimu eHarare ngemva kokuyibukisa kobulawayo ekupheleni kwenyanga edluleyo. Ifilimu le isidale ingxoxo-mpikiswano enkundleni esifana leFacebook, iTwitter leWhatsApp ngokwenzakalayo. Sixoxele uMnumzana Ndebele ngalolu daba.
Gathe sisise Harare SAPS Trust lapho ke i-documentary le ezabe itshengisa in the next few minutes. I think konke kuhambe kuhle, akula singathi kuyakhathaza. Ingathi kona ibengisebenze kakhulu labantu be-SAPS Trust abayibo abaqoqe abantu ukuthi bebuye lapha. Ngokwazi kwami I think bozabe labantu abangadlula 100 and bathi abantu bakhona abaningi bathe bayabuya. So gathe sabantu abaningi sebebuyile simelele nje ukuthi siqalise. Le ngathi free advert efakiweyo lapha kubo social media, so anyone ozwa nje elesifiso sokuthi ebuye ezobona i-documentary le uyavunyelwa ukuthi ebuye ezoyibona. So indaba ye-Gugurahundi asiyo indaba yamaNdebele kuphela, indaba yomuntu wonke. So ukubuya kwethu eHarare ukuthi siyakwazi ukuthi abantu abaningi abaso esiNdebeleni yikho state bebuye bezobona. So ngicabangela ukuthi akuthandi ukuzaba lamaNdebele amalutshwana ngoba kuseHarare.
Ngokubona kwakho ngosukwenzile langalokho abantu abakubhalayo kubo social media, ubona ingani lalabo abangasibo besiNdebeleni labo bazabuya?
Ya, ngibona ngani ibo bazabuya ngobuningi bezozisisa ngoba I think baneminyaka eminingi kakhulu betshela manga. So abaningi balokhu beyabambile lawo manga, omunye ufuna ukuzo bakhona abazabuya befuna ukuzophikisa kumbe befuna ukuzokhuluma amaqiniso kabo abacabanga ukuthi bayawazi. So abantu bazabuya for injongo ezithiyene.
Siyananzelela njalo ukuthi umfanekiso lo usukhona ukuba mabona kude lapho umuntu angazivukelela khona, akunciphisi yini inani labantu ababuya kuzobukela?
I think abantu abafuna ukuzobuya babukela bayefuna ukubona lo muntu owakwenzayo, bafuna ukuzwa ama discussions azaba khona, bafuna ukuzokhuluma. Kwehlukene kakhulu ukubukela ku YouTube ngoba uyabukela uwedwa, imibuzo layo uyaziphendula, but nxa kulabantu abaningi liyaba lama discussion uyabona okunye, plus it becomes a networking ukuthi landi hlangane liqoqwe nje. So kwesikhathi uzathola umuntu uthi ngayibukela ku YouTube but mvunga ukubuya ngoba kuya kulabantu abaningi.
Yiziphi iziphatha amandla elisinqubisile?
There was no esingathi kumbe specific invitation to abantu, so wonke kube kuyi open invitation. Akufanani launch eyayenziwa kobulawayo kwakuyi premiere lapho esasinxuse izikhulumo ezijene. So lapha anyone ofunayo uyabuya kula program yokuthi kuzaba lama guest speaker lento ezinjalo.
UMnumzana Zenzele Ndebele yintatheli zindaba njalo ngomqoqi wefilimu emayelana ngombhuqazwe weGugurahundi. Ubexoxa ecingweni loSithandekile Mhlanga weStudio 7 eseHarare. Ukusilela kwemali yakwele Botswana eyamapula endaweni esifana lakobulawayo kanye lezinye eziduzane laleli lizwe sokubangele ukwehla kwenani labangena elizweni elingumakhelwane leli. Kubika intatheli zindaba yethu uMartin Ngwenya.
Ngesikhathi kulokuxokozela ngokukhuphuka kwentengo yempahla kanye lokusilela kwemali yakwamanye amazwe eZimbabwe, umgwaqo engena kwele Botswana ulokhe womeqha kungela ningi elizothenga impahla elizweni elingumakhelwane. Kujwayelekile ukuthi uma impahla isilela kumbe idula eZimbabwe, abanye bechaphele kwele Botswana ukuyathenga khona. Kodwa khathesi ukuselakala kwemali yeBotswana eyepula, ngitsho lemkambo yensitha kujo ukuthi iningi lehluleka ukungena kwele Botswana ukuzothenga. abalihlekana abenelise ukungena ebezothenga impahla endlini emadolobheni afana leHabron kanye leFrancistown bathi ipula ilihlo lentwala ngitsho ezidaladeni lapho inengi elithenga kwabantshintsha imali ababizwa ngokuthi ngosiphatheleni. Umnumzana Brian Ndlovu yena uthi ubenelise ukuntshintsha ingcosane ezothenga iHabron esuka kobulawayo uthi amapula kawatholakali osekubathwalise kanzima.
Isifiso ebantwini abaningi sikhona sibili ukuthi bebe bezotshaya ishopping yabo lapha eBotswana ngoba into zichipa but ezithize kathesi ipula alitholakali emgwaqweni. Lama uze ngifike khonapha ngifike kanzima kakhulu, ngilithenge ngentengo ephezulu ukuze ngibuye khonapha because alibonakali kathesi emgwaqweni.
Omunye laye othi ubethenga impahla phose isikhathi sonke kwele Botswana, unkosikazi Progress Kunene uthi sekunzima khathesi kulandela ukuselela kwemali ikakhulu eyohlobo lwamapula.
Benguthanda njalo ngukuqhelile uzo shophe eBotswana kodwa khathesi inkinga esikhona yikuthi ipula lakhona kalisatholakali lokuthi noma uzama ukulithola kuthengeka nzima, sokuzima ukuthi sibuye ngapho uzothenga impahla.
Kodwa kule themba ngesikhathi uhlobo lwemali yebond note luthole esinye isisindo ekade sihle kakhulu phakathi kweviki uma kuqathaniswa ledola leMelika. Umnumzana Rodwell Moyo uthi kubabhayithemba ukuthi uma isilinganiso sebond note singaphose sifane ledola leMelika, ezinye inhlobo zemali ezifana lerand kanye lamapula kuzatholakala.
Hayi kunzima, kodwa siloku lithemba lokuthi mhlawumbe kungaba ngcono amapula aqale utholakala njengoba nanku sibone ama-bond notes eqala ukuphika against the US dollar this week.
Ele Zimbabwe liphakathi kwenkeme-nkeme kwezomnotho kungaziwa ukuthi ikusasa imumetheni. Okunye okufanele amafutha ezimota kuyasilela kukanti intengo yempahla iqonge okwamagama osekulethe imfanekiso yomnyaka ka-2008 igijima engqondweni zabanengi. Ngingumartin Ngwenya owendaba zestudio 7 ngisabron kwele Botswana.
Umqeqeshi weqembu labesilisa elimela ilizwe emdlalweni wenguqu uSunday Chizambwa usetshayele ihlombe abafana bakhe ngokwenelisa ukuthola imiklomelo emine kumidlalo yomkhankaso weAFCON elidlalele iqembu leDRC. Kubika uJoseph Njanji.
Iqembu lamaWarriors liphumelele imiklomelo emine ngemva kokudibana leDRC kumidlalo emibili njengoba linqobe nge-2-1 emidlalweni eqhutshelwe khona kuleDRC ngomgqibelo kwathi izolo. Ngolwesibili lawa amaqembu abe ngujikelo bhanqa 1-1 emidlalweni eqhutshelwe esigodlweni iHarare. Esekhuluma lentethelo izindaba yokuphelani komdlalo, umqeqeshi weqembu leZimbabwe uSunday Chizambwa uthi yena abafana bakhe benze umsebenzi omuhle kakhulu njalo bebengathatha yonke imiklomelo eyisithupha luba abadlali bebekhona bonke.
DRC are not a small team.
Iqembu leDRC asiyoqembu lamangamanga njalo senze kuhle kakhulu ukuphuma lemiklomelo emithathu sidlala khona kuleDRC okuyinto engavamanga. Udubo esihlangane lalo namhlanje yukuba besilabadlali abalemeleyo kanye labamise ukudlala kwisijeziso sokwephula imithetho yomdlalo wenguqu. Ungatholi yonke imiklomelo kube ngumnyama nje kuphela, kodwa ngiyathokoza ngendlela esidlale ngayo njalo sesikhanyele ukuba sidlale kuhle emdlalweni wethu olandelayo esawudlala leqembu laseLiberia.
Iqembu leZimbabwe lihlezi phezu kwengalani yesibaya sikagroup G ngemva kwemidlalo emine lile miklomelo eyi-12 kuthi eleDemocratic Republic of Congo lisendaweni yesibili lile miklomelo emihlanu. Endaweni yesithathu kule qembu leCongo Brazzaville lona ile miklomelo emine njalo lilingene ngemiklomelo yeqembu elijeke amanye engalaneni eleLiberia, kodwa ihlukaniswa yikuba eleLiberia selahluhlukanengi. Kula maqembu amane asephumelele ukuyadlala kumncintiswano wokudinga intshantshu zezwekazi lase-Afrika ozaqhutshelwa elizweni laseCameroon ngomnyaka ozayo. Njalo lawa angabalisa ele Madagascar lona okuzaba ngokokuqala ukuba liphatheke kumncintiswano we-AFCON. Amanye amaqembu asephumelele ngabalisa ele-Egypt, ele-Senegal kanye lele-Tunisia. Iqembu leZimbabwe elizavakatshela eleLiberia emdlalweni walo olandelayo ozadlalwa ngenyanga ezayo ekaLwezi, kuthi emdlalweni walo wokugcina lizemukela eleCongo Brazzaville emdlalweni ozadlalelwa kweleZimbabwe. Ngimele iStudio 7 ngobulawayo nginguJoseph Njanji.
ukuziphetha ezosuku sikhangele ebezihamba phambili. Ucwaningo phezu kodlakela olwalandela ukhetho njalo olwabulalisa abantu abayisikhombisa libutho luqhubekele phambili namhla, ababona lolu dlakela lusenzakala besipha ubufakazi. Iziphathamandla ze-ZCTO zihlangane lomphathintambo obona ngezisebenzi namuhla zakhonona ngokuhlukuluzwa kwamalunga azo. Kwanele Mthwakazi olivalelisayo nguNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.